Vashitaura pamembero idzi, idzo dzaitirwa munhandare yeGwanzura, iyo yanga yakazara zvekupfachukira. Mutungamiri weMDC, Vanelson Chamisa, vatanga nekutenda veruzhinji nekuvavhotera ivo. Pamwe nebato ravo musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru, vakakurudzira kuti paitwe nhaurirano nehurumende yavamunangagwa senzira yekuedza kupedza gakava riripo rine chekuita nesarudzo, idzo dzavanoti dzakabirirwa. Kunyange hazvo vachamisa vachiti vakabirirwa musarudzo idzi, komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazivisa kuti vamunangagwa ndivo vakakunda, izvo zvakatsinirwawo nedare repamusorosoro munyika reConstitutional Court. Vachamisa vati havatambire zvakaziviswa neZEC pamwe nedare reConstitutional Court.
Ndakaudza vanamunangagwa kuti tabudikwa pano kuti dzoro sarudzo yedu yakabirwa. Tinofanira kuti munyika muno muite political dialogue. Political dialogue not for purposes of the GNU, but political dialogue yekutiwirirane kuti what is the nature of the crisis. Isaka, there are five issues that are supposed to be resolved. Number one, ngatidzokerei kuti akahwina ndiani. Tonosarudza kuti akahwina ndiani nokuti munoziva mavhotera makaita.
Nguva iyo vachamisa vari kukurudzira nyaya yenhaurirano, vatiwo vachazivisa munguva pfupi iri kutevera kuti vanhu vopinda mumugwagwa rini kunoratidzira.
Vanhu vari rest. All that is left for us, tichibva pano takuronga zuva kana kuti mazuva atichakudza isati tezvemhirizhonga. Tichazviita zviri pachena, so that there is no violence but there is peace. Saka ndichakukumbirai mese vari pano kuti patiri kudzokera kumba, handei tinotungidza moto, moto werunyararo, moto werugare, kuti nguva kana yakwana mese motevera gwara redu kutiri kufamba sei. Tiri kuwirana here? Chiza mama, chiza kukula.
Asi mumwe wevataura pamhemberero idzi vaElvis Mugari, avo vanga vakamirira sangano rehashtag Tajamuka, vati vari kupa vamunangagwa kusvika musi wa17 mbudzi kuti vasiye basa, vachiti vari kutadza kutungamira nyika zvakanaka uye vachiti zvakare vakabirira musarudzo.
Munangagwa kana akakumhoresa, verenga zvigumo kuti zvakakwana here? Shavi racho reguba rakanyanyisa. Tajamuka tiri kupa munangagwa up to 17 November yakatiranyika kuna mugabe neku kuti musi wa 17 November munangagwa ngaabve pachigaro sapresident weZimbabwe. Vanelson Chamisa yakavhoterwa nevanhu vatore nyika.
Izvi zvatsinirwawo navajohnson Mugari, vanhu vesachigaro wesangano reUnited Citizens Alliance of Zimbabwe.
Kuatinovatyaikuwana handiti tiritakavhota here? Simba rahove riri mumvura, simba rapolitician riri muvanhu. Vanhu vakataura kuti Nelson Chamisa is our president. Ende tichibva pano handei ikoko kwazvakarehwa.
Kunyange hazvo vachamisa vachiti sarudzo dzemusi wa30 Chikunguru dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro, vamunangagwa nebato ravo reZANU PF vanoti vakakunda zviri pachena musarudzo idzi. Vachamisa vati havasi kuzodzokera kumashure nekudzinga kwavakaita mameya emadhorobha akaita seMasvingo, Victoria Falls necheGutu, vachiti vanhu ava vave kudyidzana neZANU PF uye havana kutevedzera zvakange zvasungwa nebato ravo pakuti vachaita mameya mumaguta aya ndivanani. Panyaya yeuori, vachamisa vati vose vari kuita zveuori muhurumende vanofanirwa kutorerwa matanho akasimba.
Makazoona mabirwo ari kuitwa mari muhurumende. Ndakaona mwaa kuti kuna anonzi Queen B, handimuzivi kuti ndiani, but munhu iyeye haagoni kungoti abatwe. Kana paita Queen B ngapaite King B. King B anofanira kunge ari mukuru wenyika anenge achiona zvinhu zvese zvinofamba sei. Saka Queen B naKing B vanofanira kuti vabudiswe pachena nemadhira vari kuita kufuel, nemadhira vari kuita kuchrome, nemadhira vari kuita kudiamond, nemadhira vari kuita kugold, nemadhira vari kuita kubira vana vemuZimbabwe.
Kunyange hazo veruzhinji vanga vakatarisira kugadzwa kwavachamisa kuti vave mutungamiriri wevanhu sezvakaitwa vaRaila Odinga kuti vamirire vanhu vemuKenya. Ruzhinji rwevanhu rwanga ruri pamhemberero idzi ndirwo rwati rwagadza vachamisa semutungamiri wavo.
Chamisa is a jury bestowed in the President of the Republic of Zimbabwe from the Constitution and the vote of the people.
Mhemberero dzaitwa nhasi ndedzekutanga kuitwa pasina vaimbova mutungamiri webato iri Mushakabvuva Morgan Tsvangirai, avo vakashaya muna kukadzi wegore rino mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Vachamisa vatiwo vatsvangirai, avo vapihwa mubayiro wokurwira shanduko munyika kunyange vakafa, munhu aive nemuono wetwiza panyaya yekuti muZimbabwe muve neshanduko. Ndosaka vakasiya varatidza vanhu vakawanda munyika gwara rekutevedza kuti ruzhinji rweZimbabwe rugoita mutambara kede. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.